That was an editorial reflecting the views of the United States government.
Mangwanana akanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwanana anhasi uri musi wechitatu, Gurume 3, 2021. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti izvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vana vakafa nechirwere cheCovid-19 nezuro wakare, vamwe 33 kana kuti 33 vachiwanikwa vaine chirwere ichi. Hurumende inozivisa kuti zvikoro zvave kuzovhurwa muzvikamu zviviri, chikamu chekutanga musi wa15 kurume kuchiti chikamu chepiri musi wa22 kurume kuno wemwedzi uno. Muimbi wemusambo werege ane mukurumbira Bunny Wailer wekuJamaica anoshaya. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vana vakafa nechirwere cheCovid-19, vamwe 33 kana kuti 33 vachiwanikwa vaine chirwere ichi nezuro wakare, pavanhu vakavhenekwa vanokwana kuita zviuru zviviri nevanomwe. Kufa kwevanhu vana ava kunouya mushure mekunge nyika yamboita mazuva maviri anoti Mugovera nesvondo isina munhu akashaya. Bazi rezveutano iri rakazivisawo kuti vashandi vari pamberi mukurwisana nedenda reCovid-19 vanosvika chiuru nemazana mashanu nemakumashanu nevatanhatu kana kuti 1556 vakabayiwa nhomba yekudzivirira COVID-19 nezuro. Izvi zvakasiya huwandu hwevashandi vabayiwa nhomba yeSinopharm iyi kubva zvayapinda munyika vasvika pazviuru 25 zvine 90 nevanomwe kana kuti 25,077. Hurumende yakazivisa nezuro kuti zvikoro zvave kuzovhurwa muzvikamu zviviri, chekutanga musi wa15 kurume kuchiti chepiri musi wa22 kurume unove mwedzi uno. Vachitaura mushure medare remakurukota, gurukota rezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vakati vana vari kuita zvidzidzo zvinonyorwa bvunzo gore rino zvegrade 7, form 4 neform 6 vachavhura musi wa15 uye varayiridzi vavo vanofanirwa kunge vave mumabasa avo musi wa10 mwedzi uno. Vamwe vana vese vachange vachizovhura musi wa22 uye varayiridzi vavo vanofanirwa kunge vave kumabasa avo musi wa17 mwedzi uno. Asi rimwe sangano revarayiridzi reZimbabwe Teachers Association kana kuti ZIMTA rinoti hurumende inofanirwa kutanga yazadzisa matanho eWorld Health Organization pamwe nebazi rezveutano isati yafunga zvekuvhura zvikoro. Ngatinzwei hurukuro yataita nevakafanobata chigaro chemunyori mukuru weZIMTA waGoodwill Taderera.
Kuti isusu atisi kuti ramba kuti zvikoro zvive zvinovhurwa, tinofunga kuti vana iye zvinovarasikirwa zvakanyanya zvokuti kuti zvivhurwe idanho rakanaka zvikuru. Asi isu tinoshuvirawo kuti dai hurumende yakwanisa kuti izadzise maprotocols kana kuti matanho akataurwa aya neWorld Health Organization kana kuti sangano huru repasi rose rezveutano, uye kuti iyowo hurumende ine ayo matanho ayakanyora ichitevedzera iwayo avanoti mastandard operating procedure. Saka isiri kuti hurumende ngaigone kuti ione kuti utano hwevarayiridzi nevana hunge huri hwakaringana apo zvikoro zvinovhurwa, kuitira kuti tisazovhura tichizokasira zvekuvhara kana chirwere chiya chazova chakudunduvira zvakare.
Mamwe masangano evarayiridzi ari kuchema kuti patange patariswa mihuro yevashandi zvikoro zvisati zvavhurwa. Imi ndezvipo zvimwe zvamuri kuti dai zvatanga zvagadziriswa?
Imwe nyaya hombe yatinonyanya kuti dai hurumende yagona kupaongorora ndekuona kuti varayiridzi yavapa zvikwanisiro zvakanangana nomuhoro wavo kuitira kuti kana vazoenda kubasa vanoisa mwoyo wavo wese vara pabasa kwete kuti vagozofunga kuenda kunokorokoza kana kunotengesa kana kunoita zvimwe zvinhu zvisakafanira basa ravo ravakadzidzira nekuti kana vachinge vasina zvinokwana zvinoreva kuti havaisi mwoyo yese yakazara kubasa vanodawo kuti vana vavo vadye vana vavo vaende kuzvikoro vachigonawo kupfeka kuzvirapisa kana vachirwara ndizvo zvinhu zvatiaai hurumende yatora mukana uno kubva zvino kusvika pachavhurwa zvikoro kuti itaurirane itodzerane nevarayiri zvikwanisike kuti vazoenda kubasa mwoyo yavo yakafara.
Takataurawo nemutauriri wehurumende nezuro vataungana ndoro vari kuti iwo nyaya yekuti vaone kuti zvikoro zvakagadzirira here kudzivirira COVID-19 ndomatanha avari kutoita izvinoizvo vari kutenderera muzvikoro vachiona kuti zvakamira sei kubva svondo rapera. Munotii nedanho iroro?
Danho iroro rekutenderera muzvikoro vachiona kuti zvakamira sei idanho rakanaka zvikuru, asi zvakadaro hazvina kukwana nekuti kutenderera vachinoona kuti zvakamira sei hazvireva kuti zvinhu zvavamo muzvikoro. Kana vatenderera vakaona kuti zvakamira sei ngazvive zvinozoenderera mberi kuitira kuti zvavanenge vaongorora vakaona vachiita kuti panenge paine makuruuri pawanikwe pachigadziriswa zvikoro zvisati zvavhurwa kana paine zvisipo hurumende ikwanise kuti zvikwanisiro izvozvo zvive zviripo nekuda kwokuti kungotenderera be vasingaise zvikwanisiro muzvikoro vasingaite kuti zvinotarisirwa zviwaniswe zvichitevedzerwa hazvina kukwana.
Tichitarisawo mazuva atarwa iyaya yekuvhurwa kwezvikoro, vamwe vanogona kuti inguva pfupi yekuti varayiridzi vange vagadzirira. Imi munoti?
Isusu seZimbabwe Teachers Association tinoti zviri zvenguva, harisiro dambudziko hombe, nekuti izvozvi tichitaura kudai varayiridzi vazhinji kumativi mana enyika vari kutaura nezvo kuti hatina dambudziko nekuti zvikoro zvivhurwe, asi hurumende ngaichiita kuti tisati tatoenda kuzvikoro tikwanise kutipa zvikwanisiro zvemubayiro zvemihoro kuitira kuti tigone kugadzirira zvakakwana kuzopinda munzira kuenda, asi vakamira kusvika muti wekuti zvikoro zvinji zvaakuvhurwa vasina kutigadzirisira ipapo zvinoreva kuti nguva iyoyo inotiitira pfupi zvakanyanyisa.
Havanga vari vakafanobata chigaro chemunyori mukuru wesangano revarayiridzi reZimta waGoodwill Taderera vari parunhare kuChegu tune Studio 7. Asi mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vanoti kubva muongororo yakaitwa nebazi ravo muzvikoro zvakaratidza kuti zvikoro zvakagadzirira kudzivirira kupararira kweutachiwana hunokonzera COVID-19.
Isusu zvatinoita seministry yeprimary and secondary education vhiki rapfuura iri takaendesa zvipoka nezvipoka zvamadirectors nemachief directors nemadeputy directors even minister vanga varipo nadeputy minister napermanent secretary vachienda kuzvikoro munyika yese vachienda kuzvikoro kuti vanyatsotarisa kuti tagadzirira here mastandard operating procedures edu. Taindotarisa tichinyatsotarisa anonzi maguidelines ebazi rezveutano nemanonzi maprotocols ebazi reWorld Health Organization kuti ndizvo here vari kuita zviri pamurawo here izvozvo zvekuti kana zvikoro zvazovhurwa vana uye nevadzidzisi nevashandi vepazvikoro havazotapurirani utachiwana hweCOVID-19. Vane pavanokwanisa kumboisa munhu arwara here vachimufonera vebazi rezveutano kuti avatore kuti vabatsirwe pautano hwavo. Saka ndozvatanga tichitarisa tichiita mainspections mumaschools imomo. Hatina kunyanya kugunununa nemagadziriro akaita zvikoro.
Havanga vari mutauriri webazi rezvedzidzo yepasi vataungana ndoro vari parunhare muHarare neStudio 7. Bazi rezvekubudiswa kwemashoko muzano PF vatafadzwa Mugwadi varamba mashoko ekuti musangano wePolitbureau uri kutarisirwa kuitwa nebato ravo pamuzinda webato ravo muHarare nhasi wakanangana nekuziya nyaya yekuti ndiani achatora chigaro chemumwe mutevedzeri wemutungamiri wenyika. Vakembo Mohadi vakasiya basa vachipomerwa mhosva dzekuita zvepabonde nemadzimai akawanda kusanganisira madzimai akaroorwa. Nyaya idzi dzakaburiswa mubepa naure paInternet Resume Life kunyange vamuhadhi vari kuti vari kuzora mafuta enguruve yavasina kudya. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata vamugwadi.
Musangano wePolitburo watinawo nhasi wakadeedzerwa nevakuru vemusangano. Nyaya yavamuhadhi isati yapinda mudariro nemapindiro ayakaita. Saka musangano uyu ndosaka uri kunzi ordinary session of the Politburo.
Zvinoreve izvozvo
kureva kuti musangano unogara wakatarwa haunei nenyaya dziri kutaurwa nevanhu idzi. Zvekare chatingangoda kuzivisa kuno kumusangano ndechekuti nyaya yavamuhadhi inyaya yavo nomutungamiriri wenyika maererano netsamba kana gwaro ravakanyora kumutungamiriri wenyika.
Saka kubatwa hamusati masumwa zviri pamutemo?
Hatisati taziviswa nekuti iye mutungamiriri wenyika haana shoko raati ataura pamusoro petsamba iyoyi. Naizvozvo isu kumusangano hatina shoko ratinaro. VaGeorge Chalamba mutauriri wemutungamiriri wenyika havana shoko ravanaro pamusoro penyaya iyoyi. Naizvozvo isu mukanwa medu hamuna shoko pamusoro penyaya iyoyi. Shoko rinobuda kumutungamiriri wenyika. Saka nokudaro ivo mutungamiriri wenyika ndo vachatiudza kuHarare kuti tiri kufamba sei kubva zvino. But pari zvino nyaya yavamuhadhi netsamba yavakanyora hatina shoko ratingakwanisa kutaura kumusangano. Tinozomirira kuva guided nekutaridzwa gwara nemutungamiriri wenyika. Munofanira kuziva kuti vamuhadhi munhu akapoinda kana kuti akasharwa nomutungamiriri wenyika President Emerson Mnangagwa, vanova zvekare mutungamiriri webato redu, varivo zvemunyori mukuru. Saka naizvozvo isusu taita vana pamusoro penyaya yetsamba yavo. Zvoto zvina mazera. Naizvozvo pazera ravo vakuru vachatiudza gwara. Ndo mafambiro anoita basa kumusangano.
Asi mungakwanisa kutiudza here sevatori venhau kuti nyaya dzinenge dziri mugango pamusangano wePolitburo uyu ndedzipi?
Zvakakosha kuti muzive sevatori venhau kubva nhasi kuti nhaurwa dzemudare guru rePolitburo remusangano weZANU-PF, musangano wevanhu, dzinenge dziine munyori wemusangano vaObert Mpofu, dzinenge dziine munyori mukuru wemusangano anova zvekare mutungamiriri wedu vaMnangagwa, dzinenge dziine vatedzeri vavo vose, uye zvekare nasachigaro wemusangano paMuchinguri. Saka naizvozvo patinoti zvoto zvina mazera, ndiyo imwe nyenyaya yatinenge tichireva kuti nhaurwa dzemudare guru remusangano runoona nezvekufambiswa kwebasa remusangano nyika yose dzinenge dziine vakuru, uye hadzitenderwi nomurao wemusangano kuti dzitaurwe kuvatapi venhau kana kuti kujekerere. Iro dare risati ragara.
Zvino vanhu vanozoziva sei zvinenge zvakurukurwa?
Panopera dare iri, mutauriri wemusangano weZANU-PF Comrade SK Moyo vanozokuzivisai zvinenge zvabuda munhaurwa dzinenge dzirimo. Saka tinongoti kwamuri, rambai makateya nzeve. Panopera dare redu romusangano wePolitburo, mutauriri wedu vaDiamond Kaya Moyo vachakuzivisai nhaurwa dzataurwa ndedzipi, uye musangano uri kufamba sei kubva zvino zvichienda mberi.
Mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko muZANU-PF vatafadzwa mugwadi vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Vebato reMDC Alliance nemamwe masangano anorwira kodzero dzemadzimai akaita seWomen's Academy for Leadership and Political Excellence vainge vakurudzira vamuhadhi kuti vasiye basa. Vaimbova mumiriri weMasvingo Central vari nhengo yeMDC Alliance vaJeffrey Chitando vanoti semaonero avo vamuhadhi vakaitazve kumanikidzwa kusiya basa.
Kusiya basa kwakaita vaKembo Muhadhi handifungidziri kuti vakasiya nokuda, handifungidziri kuti izvi zvanga zvekuremekedza zvavakanga vachipomerwa kuti vakanga vaita, asi ndinovasa kuti vaKembo Muhadhi vakaita zvokuforeredzwa kumanikidzwa kuiswa pachipanera chaiko kunzi vamuhadhi ngavachibva pabasa.
Kosei muchidaro?
Nokuti tinoona vamuhadhi zuva rakatanga kubuda nyaya zvokuti vakanga vachiita zvosina kunaka namadzimai avanhu, vakambotaura ivo kuti handisi kuzosiya basa, handisi kuzoenda. Asi vana veZimbabwe vakangozokaruka voona chifumi chamangwana vaKembo Muhadhi votaura kuti ndasiya basa.
Izvi zvinorevei semaonero enyu?
Izvi zvinotibva zvatiratidza kuti chavo chaicho chokwadi chavakanga vanacho ndechokuti vakanga vasingadi kusiya basa. Asi izvi zvazouya zvokunyora tsamba zvokuti ndosiya basa kwanga kwava kumanikizwa. Saka tinoti vakembo muhadhi havana kusiya basa nokuda, asi kuti vakembo muhadhi vakamanikizwa.
Vaimbova mumiriri weMasvingo Central vari nhengo yeMDC Alliance vaJeffrey Chitando vari parunare kuMasvingo. Tarisa misoro yenhau yemamwe masangano enhau. Bepanhau reHerald rine musoro wenhau unoti paramende yabvisa mutemo une chikamu chitsva chemari dzaizobhadhariswa vanhu vanenge vatyora mitemo yakasiyana-siyana kana kuti fines wakanga waparurwa nehurumende gore rino munandira. Kutururwa kwemutemo uyu kwakaitika nezuro mudare reparamende repasi reNational Assembly mushure mekunge gurukota rezvemutemo vaziyambi ziyambi vatambira gwaro rakaburitswa nekomiti yeparamende inoona nezvemutemo, iyo yaipikisa mutemo uyu ichiti nzira yakanga yapinzwa nayo chikamu chemutemo kana kuti statutory instrument 25 chegore ra2021 yakanga iri kunze kwemutemo. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru vakuru muAfghanistan vakazivisa nechipiri kuti varume vaive vakapakatira zvombo vakauraya madzimai matatu aishandira imwe nhepfenyuro yeterevhizheni muzviitiko zvakasiyana kumabvazuva kwedunhu reNangara. Vanasikana vechikoro mazana maviri nemakumi manomwe nevapfumbamwe vakanga vapambwa kubva pane chimwe chikoro chiri mudunhu reZamfara kuNigeria nevarume vaive vakapakata zvombo vanonzi varegererwa nevarume ava. Izvi zvaziviswa nagavhuna wedunhu rekumaodzanyemba kwakadziva kumadokera iri. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Baba vakandimiri nevatereviso Studio 7 vamufundisi Moyo. Ndatiwo regai timbobvunza, makambotidaidzira vaya baba vaparadza gore riya vachara nhau yemapasipoti evari kunze kwenyika chinzi akuitwa $318. Saka ndinobvunza zvekuti pari zvino tiri kuona vanhu vakanga vachiapulaya online. Online yacho yaipinda pakati pousuku na12 ndobva yambozomira pakadaidzirwa lockdown president Cyril Ramaphosa. Saka zvino pari zvino zvevaya vakanga vakaapulaya vakutanga kuenda kundoapulaya mine mafomu aya anosvika waapulaya kubhadhira ma300 rand vozofanira zvekuenda kumba uko ameno ishavhurwa rini kundobhadhara ma$300. Zvanga zvakadii kuti mari inobudisa vana veZimbabwe vari kunze kwenyika South Africa $318 imari yakawanda kwazvo. Munhu anoapulaya fomu kuno odazve kumbosikobhadhara mari yakadaro. Vaparadzi vakanga vamboti 318 ndekuti mapasipoti iwo aitirwe kwatiri kuno achiuya kwatiri, saka hatichazoone zvichiitwa. Saka iratova dambudziko taikumbirawo vabati veStudio 7 vanobakandimiri muti bvunzirevo, nokuti apa futi coronavirus iri kuSouth Africa iyo second wave, kana panozunzi zvakubva unosabva mapasipoti mafomu kumba arizeti zvedambudziko here? Saka taitokumbirawo nekuti vanhu vakawanda vari kuchema-chema.
PaStudio 7 apo ndinotenda zvikuru. Munotipa mashoko echokwadi, nyuzi dzakanaka zvikuru dzinobata kwese kwese, dzisina pedzinosiya, dzinonzvera pamwe nepamwe. Aiwa, tinotenda zvikuru. Asi chandava kukumbirawo ndechekutiwo PaStudio 7 apo mukaverengawo audio yangu iyo yamukoma Rams B iyo paBotswana iyo, aiwa tichafara zvikuru. Ndofunga ndakutokwanisa kana gore chairo chairo tichikokanda chete. Handizi kuti dzine dzakazara zvakaita sei wedwe. Ndibatsirei vana mukoma tanonoka wade papapo. Nana mukoma Recho tapo. Ndibatsirei nana mukoma Jonga. Nana tete Mavela sapo. Ndibatsirei odi yangu isvikewo iyoyo, isvike kuvana veZimbabwe. Vanzwe kuchema-chemawo kwandiri kuita ikoko kuti aiwa. Vana veZimbabwe ngatitarisei kumberi kwatiri kuenda. Ngatisasera tichinyeperwa nemasuitsi hatisi vana vadiki isu. Vamwe vedu zvino tatochembera hatisati taenda kubasa tichingonzi zvichanaka zvichanaka zvichanaka. takutongomirira kuzotongofa zvichidzichanaka gore ripi.
Mangwanani, mangwanani, akanaka hama dzangu, nyika yeZimbabwe yose newari kunze kwenyika, tinokutendai vana mukoma Jonga, vana tononoka Hwande, vana Sisimave, tinokutendai mose muri kutibatsira basa guru munyika yeZimbabwe. Ndiri kuda kutaura hangu mashoko angu pamusoro pamapfumo. Ndinotenda nemasoko akazotaura erubatsiro pane zvavakanga vataura zvokushora vachamisa zvanga zvisina basa ne yupi hazvina basa, nekuti iwe sekubuda kwaakaite kunze kwenyika ndiwo waifanirwa kutibatsira kuti zviro zvifambe munyika yeZimbabwe. Saka pavakazotaura kwechipiri vachitaura kuti vakamira neAfrican Union nenyika dzekunze vachinokumbira chichemo chekuti munyika yeZimbabwe mupindirwe, ndizvo zvakanaka. Haikona kushora vari muno ngokuti vari kutambudzika, hapana vachavangaita munyika ino yeZimbabwe. Ndini mafire nyika, ndiri mukati mwenyika yeZimbabwe, munyika iri kutambudza Sodomu neGomora.
Makadini zvenyu vana veZimbabwe, ini ndini wenyu License, License Pindu. Ndiishi tanoeta tanzwa nokushanda muno muSouth Africa. Ndotenda nyaya yangu iri mukaizvitoro Post 7. Ndotenda futi nevajonga votipa news every day. Titira dzichinga zvitikidzika kunyika yedu kwatinobva kuZimbabwe. Nyika yedu nyika yakarongeka, nyika yedu nyika ino hunhu zvakawanda, zvinhuitika zvakawanda. Fanana nekwatinobva kumanikaland kune diamond gold chichi zvose chakawanda chakawanda. But kubva apa chakabuda muna 2006 tangoenda pozipuza amasoja, tangonzira dzokuitinde kusango amasoja, kuchionda kutirecho amasoja, pozipoza kumombe amasoja, pozipoza pasina pasina musoja. Unyaya kuti maitikire edaimond haina muitikire Harare, rokuzi yakatika kupi katika medumomo manyikarendi. But tozoenda pozipoza amasoja, but mari yacho irimo madaimond magoldi. But zvinyokuti vagona kuishandisa zvacho hakuna. Tatenda zvangu kudunhura mutape Pindu, tatenda zvangu onesvarakana.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri veStudio 7 dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Mukuru weboka rematikitivha muAmerica reFBI vaChristopher Ray nezuro vakaudza dare reSenate kuti kurwiswa kwemuzinda weCapitol Hill musi wa6 ndira gore rino nevatsigiri vevaive mutungamiri wenyika vaDonald Trump vanokuona seugandanga hwemumusha kana kuti domestic terrorism. VaRay vaive pamberi pedare reSenate vachipa humbo hwavo kekutanga kubva parwiswa muzinda weCapitol Hill nevatsigiri vavaTrump, vachiedza kumisa kupasiswa kwemavhoti ekukunda kwavaJoe Biden musarudzo yemutungamiri wenyika yakaitwa gore rapera. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitika muno muAmerica, tabata chizvarwa cheZimbabwe vari zvakare sachigaro webato rezanuPF mudunhu reNorth America varegista Rumbira Vusango avari kuCanada kuti tinzwewo maonero avo.
Vajonga, ndichida kutaura nyaya yakaitika kuCapitol Hill. Vakauya vanhu vanoti ivo vanga vari vanotsigira President Trump, vakauya vakatatekeovha Capitol Hill, vanga vane pfuti, vanga vari equipped, zvinhu zvavo zvanga zvakarongeka. And also tichitarisa tinoona kuti pazvakaitika kudaro National Guard yakanga isati yapiwa approval yekuti ibude mumabarracks, which means kuti chinhu changa chiri calculated, chinhu changa chakatogadzirwa. And I think yanga iri sign kuti zvinhu zvikasamira zvakanaka muno muAmerica, zvinhu zvakadai zvinokwanisa kudii kuonekwa zvichiitika pamazuva anga achitevera, kureva kuti paigadzwa vaBiden paitotaridzwa kuti panogona kusamira zvinhu zvakanaka.
Asi iwo mashoko iwayo yekuti ugandango uhu ndehwemumusha anosiya papi nyaya dzekuchengetedzwa kwenyika muAmerica? Tichiona kuti America inyika inotarisa zvakanyanya nyaya dzechigandanga kune dzimwe nyika kunzoko.
Ndosaka chiri chuni, changa chiri, changa chaka calculatewa. Tinoona isu kuti pana mapato makuru chaizvo oma America. Vakanga vari muzvirongwa zvezvakaitika kuCapitol Hill payakaitwa taken over nema perpetrators. Nokuti muAmerica muya tinoona isu kuti pakaita chinhu chidokodoko, mapurisa chayo chayo anozara. Asi zvakaitika paCapitol Hill musuya, kana mapurisa chayo hana kuonekwa chiyo yakawanda sterega akatombouya. Vanhu vaya vakaita zvavanoda kuzosvika panguva yekuti vakatozoita sokunzi vada kuti address a nation. Ende pose pazvaiitika zvinhu zvese izvi, hatina kuona rimwe bato kana even rinopikisa racho redemocratic party, hatina kuriona richikurumidza kuita press conference kuti vataure kuti ndozviri kuitika kupi kuCapitol Hill. Saka kureva kuti maapparatus ese omuAmerica maererano nekuchengetedzwa kwenyika kana kuti the defense of the nation anenge akaitwa capitalized nevanhu vakaronga chirongwa chokuita takeover Capitol Hill musi uyo.
VaRay vataura kuti havana kukwanisa kunge vakasika kuwana mashoko ekuchenjedza kuti ndozvinoda kuitika, yavangati intelligence havana kukasika kuiwana. Zvivi zvamunotaurawo pamusoro pemashoko iwayo?
Information havanga vakakwanisa kuti vaiwane, nokuti chinhu ichanga chakarongeka zvakanaka sitereki, chinhu chakanga chatorongwa and chinhu ichanga cheicho kudzivirira Joe Biden kuti apinde papresidential oath yake. Saka kureva kuti vakazvironga, vakaronga vachitoziva kuti toda kuti iyo FBI nyangwe naiyo isazova neumbo hwokuti chaitika chii. Ndosaka ndichiona kuti vaChristopher Ray kutaura kwavari kuita, vari kutaura on the fact yokuti mafindings avakaita but havana umbovo chaihwo chaihwo hwokuti vangatipa kuti zvinhu zvakarongwa papi, vakanga vachironga ndivanani, havana kana mazita iwawo nenguva nedheti nevhenyu yacho kuti zvairongwa nani kupi havana. Chavanacho kungofungidzira kuti izvi ndozvondofunga kuti ndozvakadi zvakaitika based on information yavanayo. Asi kuti vangati vangabata munhu wavangati ndecalprit wokuti ndiye anga achironga, I think tiri kuona kuti zvi zvavana.
Ava vanga vari varegista Rumbira Vhusango vano vechizvarwa cheZimbabwe, vari sachigaro veZANU PF mudunhu reNorth America, vari paRunare kuEdmonton kuCanada neStudio 7. Mwimbi wemusambo werege wekuJamaica nemukurumbira pasi rose Bunny Wailer akashaya nezuro mushure mekuoma mutezo gore rapera. Bunny Wailer uyo akaberekwa achinzi Neville Livingstone ndiye chete akanga asara pavanhu vakavamba chikwata chemumhanzi cheThe Wailers muna 1963, icho chakazoita mukurumbira mukuru kwazvo pasi rose mukusimudzira musambo werege. Vamwe vakavamba chikwata ichi naBunny Wailer vashakabvu Bob Marley naPeter Tosh. Bunny Wailer akashaya ave nemakore makumi manomwe nematatu ekuberekwa. Kamwe kenziyo dzaBunny Wailer kakaita mukurumbira nekano kanonzi Battering Down Sentence kaakaimba muna 1976. Battering down sentence, fighting against conviction. In a family of ten and raised in the ghetto, hustling's the only education I know. Wedu yapera rikaiti mutarisa zvanga zviri munhau dzanhasi. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vana vakafa nechirwere checovid-19, vamwe makumi matatu nevatatu kana kuti 33 vachiwanikwa vaine chirwere ichi. Hurumende inozivisa kuti zvikoro zvave kuzovhurwa muzvikamu zviviri, chikamu chekutanga musi wa15 kurume, chikiti chikamu chepiri musi wa22 kurume. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu. Ivai nesu zvakare manhero anhasi, apo tichakupai dzimwe nhau. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7 @voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ndiri muWashington DC, ndini Jonga Kandemiri ndichiti moswera zvakanaka vateereri.